Vagari vemuHarare vakaita sava Gibson Machaya, avanotsigira bato rezano PF, vanoti vaCastro, munhu akashanda zvakasimba, zvakaita kuti Zimbabwe ibudirire munyaya dzedzidzo pamwe neutano.
Nikati zvakaitwa navaCastro, zvakanga zvakanaka chaizvo pakusimudzira Zimbabwe kuti ive inova nematicha akanaka, nanachiremba namanesi. Asi zvakadaro tinoona isusu kutiko zvakazosvika pakuti nyika igwadame nekuda kweutungamiriri hwaRobert Mugabe, wakasvika pakutiko vanhu vaya vakapedzisira vasina mabasa. Handiti zvokutoti asi basa ravakaita rakanga rakanaka, zvokuti dai nyika yedu yakanga yakanaka tine vanhu vakanga vakaona ruzivo kubva kuna nyika yekuCuba, dai nyika yedu iri pamberi, dai tisingashupiki madhokta, dai zvipatara zvese zvakazara nemadhokta, maticha edu tinawo chaiwo chaiwo. Asi uyu fani kutiko pane mamwe futi maticha vakamboenda kunoita kunodzidzira zveudzidzisi ikoko, pavakanga vapedza vakuda kuita zvevachikuti vachiuya, vakangoita zviva zvekungoita kunge kakudemonstrata kunge zvepolitics, vakabva vatotorerwa macertificates avo ese kuratidza kuti kuva nevana zvino zvino vari kutambura, hapana kana chavainacho. Totiwo nemaexamples vamantori kumusha uku vakutongofamba asina kana vakatotorwa neolevhu yacho. Saka izvozvo vaCastro tinovarangarira nebasa ravakaita, rekuti vakaita kutiko vanhu vemuno muZimbabwe vawanewo ruzivo rwakanaka.
Nhengo yeparamende MDCT Amaironia Bunjira vanoti kunyange hazvo vaCastro vakabatsira nyika dzakawanda, vanga vari munhu aityora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo.
Semaonero angu, vaCastro munhu akararama upenyu hwaaibhiliva in, kureva kuti aibhiliva kuti maCubans vanhu vanofanirwa kusungunuka, saka akavamiririra mustruggle yavo. Akabhiliva kuti vanofanirwa kuve vaine maconditions akanaka ekurarama nefundo dzakanaka, akakwanisa kuzvipesua. Hongu ane madifferences ake haangainawo neAmerica, but dai zviri izvo zvaiitwa nemaleaders emuno muAfrica kuti vanoita zvavanenge vapromisa vanhu, taide tiri pari nani, because kutaura kwatiri kuita Cuba could be 10 times developed scientifically than Zimbabwe.
Vaimbomirira Zengeza West muparamende vaColin Gwio, avo vaimboshanda nesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaudza Studio 7 kuti vaCastro munhu aive nemafungiro akasiyana nevamwe vatungamiriri vazhinji muAfrica.
Semaonero angu, vaCastro munhu akararama upenyu hwaaibhiliva in, kureva kuti aibhiliva kuti maCubans vanhu vanofanirwa kusungunuka, saka akavamiririra mustruggle yavo. Akabhiliva kuti vanofanirwa kuve vaine maconditions akanaka ekurarama nefundo dzakanaka, akakwanisa kuzvipesua. Hongu ane madifferences ake haangainawo neAmerica, but dai zviri izvo zvaiitwa nemaleaders emuno muAfrica kuti vanoita zvavanenge vapromisa vanhu, taide tiri pari nani, because kutaura kwatiri kuita Cuba could be 10 times developed scientifically than Zimbabwe.
Vagwio vati pane zvidzidzo zvakawanda zvinokwanisa kudzidzwa neZimbabwe panyaya yeutungamiriri, vachiti vaMugabe vanofanira kutevera mutsoka dzavaCastro, avo vakasiya basa vaona kuti utano hwavo hauchavatenderi kuti varambe vari pachigaro.
Ndingati ushamwari hwanga hunenge hwanga husiri pachokwadi, because zvaiitwa navaCastro nezvinoitwa kunoku zvinhu zvakasiyana. Vana Mugabe kana vachiendesa vanhu uko vanenge vachingoita zvegalari. Waiti ukatarisa motika rinodhraivhwa nemunhu wekuCuba anenge ari minista neinodhraivhwa nemunhu ari kunoku, vekuCuba vaitozoshamisika kuti ko maZimbabwens munoti mune problem sei, imimi muri kurarama upenyu hwakadai. So kuona kwandoita ndekwekuti maindividuals vakaendeswa through government program kuCuba zvakazoburikidza neBindura University. I think my individuals vakadzidza zvakakosha. Problem iripo ndeyekuti the way government does things, vanotaura socialism but they act and behave capitalistic. Saka pangogara paine contradiction muhurumende yedu in terms of police focus. Vaitamba havo na Castro but hazvisirizvo zvavaita zvaidiwa na Castro. Vakastro vakakwanisa kuti pavanga vakudzimbikana vakapa vamwe matomo, chinhu chatoshuvira kuvatungamiri.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya vatsinhira zvataurwa navaGwiyo.
Vamugabe vantu vavakuru pana vakastro nemakore maviri. Vakastro vakafa vane 90, vamugabe vane 92. Asi vakastro pakaona kuti urwere hwavo hwavakurira, vakasiya kutonga. Vakatanga kureka kutonga muna 2006 ndokuzoita officially leave kutonga muna 2008. Vakaisa munin'ina wavo. Munin'ina wavo vanhu vangati ndezvemhuri, asi anga ari gurukota guru, ari mukuru wemauto muCuba munyika mavo mumu akazotora. Asi izvezvi takutonzwa kuti even varaul Castro vakutoti munana gore noya iri before March vanenge vatosiya, ende vari kuisa mutemo munyika mavo kuti munhu anenge ane makore makumanomwe hakwanisi kuti amirire nyika. Saka vari kuita mareforms avo kuti nyika yavedi indirire mberi. Ini zvangu somunhu wakati verenge zvishoma pfungwa dzavaCastro nekuva principled kwaiva vari ipfungwa dzinoyemurika. Plus vaCastro ka chero vanga vachinzi vaita zvomubimbindoka, asi vangasiri mbavha. Vakazvarwa mumhuri yaiva nezvinhu zvayo vaCastro, asi vaCastro vanga vasingazikanwa nenyaya yekuba, vanga vasingazikanwa nenyaya yecorruption. Vaitawo munhu aitomirira zvinhu zvevanhu, vaitawo munhu aitomirira zvisungo zvinodiwa noruzhinji. Kana kuno kuZimbabwe kune manesi, madokta, maticha akatrenwa kuCuba, ende vanhu kuCuba aitoya nokuzobatsira zvatinoziva muzvipatara. Saka vaCastro munhu wese haana chaanoshayiwawo chaanopomerwa. Vane zvavakaitawo panyaya dzemassive and political rights, asi overall Fidel Castro mukono, anga ari mukono papfungwa nemaitiro ake. Zvidzidzo chaizvo zvokuunderstand global economy, global politics haukwanisi kuzviita usingataridzi zvunyanzvi nokumira kwakaita vaCastro munyaya dzezvifundo.
VaRuhanya vatiwo chidzidzo chikuru chinofanira kutorwa nevatungamiriri vemuZimbabwe pamwe neAfrica yose ndechekusaita uori, vachiti vaCastro vaiva munhu akati twasa.
Muno muAfrica mune vanhu vanoba, munyaya vanhu vanova. VaCastro vanga vane vana vanosvika kuma 9, asi vana vavo hatina kuvaona vachinetsa mune zvekutunga. Kana mukadzi wavo vanga vasingatombozwa kuti ndiani, kana vakadzi vavo vanga vanhavo vasingatombozwa kuti vari papi. Zvino muno tinotoona vakadzi vevatungamiriri venyika vaitoti kwai ndinotonga nokuti murume wangu akura. Hatina kumbozwa mukadzi wavaCastro achidaro izvi. Vakatosiya vakati aiwa vanhu vecommunist party itai zvamunoita. Asi munin'ina wavo akatonga kugozi anga ane kodzero yekuti atonge pamamiriri akaita Cuba. So maAfrican leaders anofanira kuzva kuti ukaona wakura kana ukati rwarei, siyawo chinzvimbo. Unoti maAfrican leaders chete, kana muopposition kana kupi vanhu vanotungamira generali, noti ngoti maAfrican leaders ungava uri mutungamiriri wekambani. Munhu ofanira kuzva kuti kana pawasvika wasvika. VaCastro ngada vaikwasangofira mupower, asi vakati aiwa zvenyika ngaindire mberi. Ike zvino muCuba muri kuitwa mareforms kuti nyika yavedini irambe ichienderera mberi. VaCastro vabva, munin'ina wavo achibva, Cuba ichiendera mberi. Ende maelections anouya, hakuna munhu mutungamiriri wenyika wemuCuba achabvumirwa kutungamirira nyika ane makore anodarika 70 years. Saka zvidzidzo izvezvo zvinokwanisa kuitwa nemaAfrican leaders nevakadzi vemaleaders vomuAfrica, kuti kana murume wako ari mutungamiriri wenyika hazvinoti iwo watovawo mutungamiriri wenyika. Zvatinonzwa zvinoitwa muno munana mai Mugabe zvinhu zvinonyadzisa.
Nyika yeZimbabwe ina nhoroondo yakasimba yekudyidzana neCuba kubva muhondo yechimurenga, apo Cuba yaibatsira nezvombo nezvimwe kuvarwi vezapu kunyanya. Kudyidzana uku kwakaenderera mberi kunyangwe nyika yakawana kuzvitonga kuzere. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vaipota vachienda kuCuba uye vakagumisira muna 2002 vaCastro vasati vaenda pamudyandigere. VaMugabe vakati panguva iyi vaCastro ndisahwira mukuru weCuba. Nyika yeCuba inotumirawo vana chiremba nedzimwe nyanzvi kuzobatsira muZimbabwe. Zimbabwe yaimbotumira vadzidzi kuCuba uye nyika iyi inotumira vadzidzisi kuzvikoro zvepamusoro. VaCastro vakatarisira kuradzikwa musi wa4 Zvita uye mutungamiriri wenyika vaMugabe avo vaishamaridzana navaCastro vakatarisirwa kuenda kurufu urwu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.